chirongwa chedu chinonzi the 828 woman. The 828 woman musangano wemadzimai chero mudzimai wega wega akarorwa asina ari mufundisi asiri zvese mwana wesangano wega wega munhu wechikadzi tiri kusangana tese tichinamata pamwe chete tichidzidzisana magariro tichitarisa Bhaibheri kuti Bhaibheri rinotiti nemunhu wechidzimai uye tichinyatsotarisa kuti zvinhu zvese zvinoitika muupenyu hwemunhu zvine chinangwa here kana kuti kungoitikawo kunyanyanyanya zvinhu zvinorwadzisa moyo tikutaura kuti izvo nishoko ramwari rinotaura iro kuti hapana chinoindika chinongorasika pasi chero zvakashata chero zvatakazviitira isusu takapinzvipinza matambudziko tega mwari vanongozvitendeudza vokwanisa kuzvigadzirisa
chirongwa ichi chiri kutanga rini uyezve muri kutiitira kupi
chirongwa chiri kutangiswa November 15 tichipera November 18 chiri kuitirwa kuNew Jersey kunonziko Liebenzell Retreat Center iri kuNew Jersey tutangisa ma7 dzemanheru tozopedza nesvondo after service yemakuseni tobva taita zvedu dispese
ndevapi vanyarikani vamakakoka pachirongwa ichi vari kubva kumakereke api
vanhu vatakakoka vanoti vana pasta Cynthia Chirinda hakutangwisa namai Makenzi vekumethodist napasta Cynthia nderepentecostal nekuti tiri kuda kunonga kwese nekuti munoziva vamwe vanhu vanofunga kuti chinhu ndecheroma kana hachisi cheroma ndechevanhu vanongoda kuziva mwari hatisi kutangisa chechi hatisi kukoka vanhu kuti vajoine machechi asi tiri kungoti mumwe nemumwe ane tarenda rake nekwaari kubva saka mai Makenzi ndeveUnited Methodist vanobva kuHarare nechechi yavo iri kuHarare and then takakokawo Madam Boss Tyra Chikocho vanoita zvekusekesa vanhu asi takanyanya vakokera testimony yavo kuti vauye vazotitaurira kuti vakambozvitangisa sei zvavari kuitira nekuti unoziva dzimwe nguva vanhu vanofungidzira kuti ndinzi mukristu hunge ndichishanda muchechi kana kuti ndichiita zvinhu zvinoenderana nezvengori zvekuchechi chete asi mwari vanotipa matarenda mwenemwe akangopuhwa tarenda rake rakangosiyana siyana saka munhu nemunhu anozongosarudza kuti tarenda raakapuwa namwari anoriitisa sei asi mwari vanenge vachida kuti matarenda edu tiwashandise kuti akudze mwari saka tida kungonzwawo kuna Madam Bosi vachaitawo zvekusekesawo zvavanoita zvavanongotisiyiwo pamafacebook apa saka vachange varipo vachisekesa vanhu asi vachititaurirawo kuti vakambozvitanga sei nekuti panogona kunge pane mumwe ari kunzoko anoti konombozviitawo sei vakambozviita sei vanhu nekuti vamwe vanhu vanofungidzira kuti kubudirira hunge wakadzidza kana kuti uchibva kuimba inozivikanwa kana kuita sei asi vanhu vese vatiri kuunza kubva kunana Pasta Cynthia nekunana mai Makenzi nekunana mai Pasta Evangelist Mageza vekuBoston nana Pasta Mwaka vekuZambia naSister Tallin vari muAmerica vari kuni California vese vavo mukanzwa nyaya dzavo vanhu vakangosimudzirwa namwari zvakangosiyana siyana vamwe vakasimudzirwa vakaita zvechikoro vamwe havana kuenda kuchikoro chatinoziva asi mwari vakavapa chikoro chavo chemubhaibheri
chii chakaita kuti imi mufunge kutanga chirongwa ichochi timbotipaiwo nhoroondo yenyu imi
chakaita kuti nditange ichi chinhu chakatoiswa mandiri namwari inini ndakambosvika panguva yekubvunza kuti mwari chikonzero chamakandisikira ndechipi mwari ndobva vataka kunditaridza zvinhu zvakangosiyana siyana nezvimwe nemamwe mapurogiramu andichazoita kumberi uko akangosiyana siyana asi yavakatanga kutaura nayo uye ndeyekuti ndiite musangano wemadzimai musangano uyu uchikurudzira madzimai pane madzimai anofungidzira kuti zvitadzo zvavo zvakanyanya kukurisa vanofungidzira kuti nekuda kwekuti vakambenge vari zvifere kana kuti vakatombopumwa uroyi kana kuti vakamborambwa nevabereki sezvandakamboitwa inini nebaba vangu vakambondiramba ndiri mwana mudiki kana kuti vanhu vanenge vachifungidzira kuti inini ndakauraya munhu chero munhu akauraya munhu chaire sezvakangoitwa Apostle Paul mushoko ramwari Apostle Paul vaitouraya makristu asi mwari vakatovashandisa kuvatadza kuti hapana mwoyo usingakwanisi kuchinjwa namwari saka madzimai mazhinji vanotya kunyanyisa vanhu vanonyanya kutya nyaya yekuti vanhu vanozonditi chii vanhu vanozoti chii vanhu vanondiziya vakambondiona ndichifeva vakambondiona ndichiita cheupombwe vakambondiona ndichiita sei vanozonditi chii asi mwari izvozvo ndozvavanoda kushandisa kazhinji vanhu vanobatirirwa nasatani kuti aiwa ichocho sataura unozonyara asi ipapo ndokuto kusato wana dzikinuro yako kutozvifumura ndokuto zvipedza kutozvifumura ndokuto kuti zvisakutsikirire pasi vazhinji tinogara mabp nenyaya yekufunga kuti zvino vanhu vakati vakazviziva ndikazikanwa kuti ndadzingwa basa ndikazikanwa kuti imotikari yangu yakazobhotorwa nebhengi ndikazikanwa kuti ndakambodzingwa mumba tichingonyara asi mwari vari kuti izvese izvozvo zvawakaita wedha wakamboita mwana usina waniso kana kuti wakabuda muwaniso kana kuti hauna kutoroorwa kana kuti unotori nemhiko dzakaitwa nevanhu vekumusha kwenyu sezvandakamboitwa ndakaitirwa mhiko dzekudzuya hambofa akauraya akaroorwa saka vanhu vane mhiko dzakangosiyana siyana vamwe vanoiswa mhiko dzekuti vachashaya varume vanhu vanoiswa mhiko dzekuti hambofa akawana basa vamwe vanoiswa mhiko dzekuti nyangwe akashanda zvakaita sei imba hambotengi vamwe vagoiswawo mhiko dzekunzi haafanirwe kuita vana saka mwari vaida kuti zvese ngazvibude pachena saka mwari vanoshandisa upenyu hwangu zvakaitika muupenyu hwangu kuratidza vanhu kuti nyango zvakaita sei mwari vanogona kungoshandisa munhu wese wese hapana munhu asingakwaniswe kushandiswa namwari kana ukangozvipira kuti mwari ndishandisei nechikuda kwenyu ngakuitwe muupenyu hwangu saka mwari ndo kutangisa kwandakaita chirongwa icho chichi
vanenge vari kuda kupinda chirongwa chenyu ichi vanokubatai sei
vanhu vanokwanisa vanoda kuuya kumusangano vanogona kundibata panhamba dzinoti 914-327-6633 kana kundibata nesame nhamba idzodzo pawhatsapp zvakare nhamba idzodzo 914-327-6633